ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Sakura nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reproject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Mangwana chipiri, Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rinobatsira vechidiki kuti vakwanise kunyoresa kuvhota reproject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Sachigaro vesangano iri vaAlan Chipoi vanoti havasi kugutsikana nemanyoreserwo ari kuitwa vanhu uye vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rine mazano mazhinji aringabatsira nawo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nehofisi yemunyori mukuru kana kuti Registrar General. Tabata vachipoi tikavabvunza kuti kana vakawana mukana wekutaura neZEC uye nehofisi ya Registrar General vanga vabudza kuti
tikawana mukana wekutaura namai Chigumba hatina manzwi akawanda atingataura nawo. Manzwi edu atinotaura nawo inoizi neruzha ruri kubuda kumhuri yeZimbabwe nekuchema nekunyunyuta kukuru kwekuti aiwa ofisi yeZEC yatiregerera nokuda sei ofisi yeZEC yatiregerera nekuti pavakatikomisa kuti vanofanira kunga vachiuya munzvimbo dzedu vachikondakta dhavhu kumoga yekota registration d vakati vari kuya nevanhu vezeki ngavazvizive chatete muchigumba kuti kunyoresa kuvhota haisi privilege inopiwa munhu but iconstitutional right irimo mukumbiro remutemo weZimbabwe rakadzidziswa muna 2018 haisi hachisi chipo chinongopiwa kunzi because takufarira chipata chipo ichi chekunoregesa kuvhota ikodzero dzevana veZimbabwe kuti vanga vachiregesa kuvhota.
Vachipoi, tanzwa mashoko amunofunga kuti mungada kuti amai Chigumba vazive kana kuri kuti masangana nevakuru vakuru kumahofisi aregistrar kana kuti mavona Registrar General pachavo, chii chamungade kuvaudza?
Ofisi yekwaRegistrar General kuwaniswa mukana. Ofisi yekwaRegistrar General yaita let down the people of Zimbabwe kuti vatadze kunge vachiexpressa their will by the right to vote nekuda kwekuti vari kutadza kunge vachikwanisa kuva handikunguti you know ndiri kutadza kuzivisa kuti chii chinganesa what are the resources dzingadza hadzipo kuofisi yekwaRegistrar General zvingavatadzisa kuti vange vachifamba munzvimbo vachipa vana zvipo because already tagara we do have manhapa akawanda emadistrict offices emaprovincial offices emaofisis ekwaRegistrar General pekuti ikokoko munzvimbo idzodzodzo vagara vachitopa vana zvipo. So vanongoitawo the same list pekuti vanofamba dunhu by dunhu vachitonyoresa vana because hatingafunguti vangachema vachiti hatina zvikwanisiro zvekuti tinge tichipa because machine dzagara dzirimo mumaprovincial offices madistrict offices awo. So mashoko angu kubare kerera muri ya Zimbabwe kuti itate kuita constitutional exercise their right through voting. And it is also the organization who never put our hands to ramba takanyarara tungosia zvichiti. We are going to engage them. If engagement fail, then they can go out to Tano, because Achinga Mire, we Achinga see for zero, the man of it, Papuchini.
Abo vanga vari sachigarove project vote 263 va Alan Chipoi vari parunare ne studio 7. Mangwana chipiri 8 kurume Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Pasi pedingindira rinoti Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega. Tabata Dr. Gadziro Gwekwerere vanova mutevedzeri wasachigaro wevadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, tikatanga nekuvabvunza kuti zuva reInternational Women's Day rinomborevei chaizvo.
Zuva iri rinongonditaridza kuti pasi rese, nyika dzese dziri pasi pano dzinenge dzichicherechedza kukosha kwamadzimai uye chinzvimbo chavo muupenyu hwevanhu.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri?
Pazuva iri ndandichishuvira kuti madzimai arangarirwe, arangarirwe namamwe madzimai, arangarirwe nevarume, arangarirwe nevana.
Kana tikatarisa kune zvematongero enyika, zvamunoda kuona chichiitwa nemapato ezvematongero enyika nenyaya dzevechidzimai zvakaita sezvipi?
Ini ndanga ndichishuvira kuti vanoita zvematongerwo enyika varemekedze madzimai, vamakurudzirivo kuti vatore zvigaro mukutongwa kwenyika. Hatiti kuti vangopiwa zvavo kana vasingakodzeri, asi kana zvichitoita vaendeswe kuzvidzidzo zveleadership zvacho zvokuti vazokwanisa kumira vachimiriravo nyika vachiita zvinongokwaniswa kuitwa nana baba, kuitira kuti tiri vabatsiri vavo. Saka tingofambirana pamwe chete nokunzwisisa kuti leadership inomira sei.
Zvamunoshora zviri kuitika iko zvinezvi, nyangwe tikatarisa hedu muZimbabwe, nyangwe tikatarisa pasi pose, zvamunoshora, zvamunoona zviri kuitwa, zvamunoti dene zvamiswa izvozvo nekukurumidza, zvakaita sezvipi?
Zvakaita sokutarisirwa pasi kwamadzimai, uye sokunyika yedu yeZimbabwe kunoti kumbunyikidzwa kwepfungwa, kumbunyikidzwa kwepanyama, kubatwa zvibharo, uye kuti munhu akangomira achiti unoita zvamatongerwo enyika ari mukadzi otopiwa mamwe mazita akaipa sokuti ipfambi, inzenza. Izvozvo tinoshuvira kuti zvimire.
Imi mucharicherechedza sei, Dr. Gwekwerere? Muchacherechedza zuva iri sei?
Ini ndichacherechedza zuva iri nokukurudzira madzimai anoita zvematongerwo enyika. Mazuva ano pane zvivhitivhiti kaizvi zvavanoti maTwitter space, kunotori neTwitter space yakagadzirwa yomusi uyu wokuti tinenge tichikurudzirana samadzimai, uye kana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro samaresources vopavo vaya vaya vari kukambeina kuti vabate zvigaro munyika yedu yeZimbabwe.
Saka Dr. Gwekwerere, kumadzimai ese akateerera, munotii kwavari?
Madzimai ese ndinoda kumakurudzira kuti vasazvitarisira pasi, vashande nesimba kuti vakwanise kushanda pamwe chete nana baba tichigadzira nyika yedu, uye kuti isu samadzimai tikurudzirirane, kwete kushorana pachedu. Asi kuti kana ndatoona kuti mama nhingi apa hava pagoni, ndotovasumudzira. Kana ndichikwanisa kuvadzidzisa, ndovadzidzisa. Kana ndichikwanisa kuvapawo zvikwanisiro, ndovatsigira. Nokuti kazhinji tinoona madzimai achingoshorana pachavo, chinova chisiri chinhu chakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wemadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU-PF muzvare Tatenda Mavetera vanomirira seke chikomba muparamende kuti tinzwe maonero avo.
tichiri tarira suweri maonera ndo switaini uungu tunoda kutitende UN yakakwanisa kuisa suweri pa kalenda renyika imwe neimwe sezvo tichiziva kuti UN inobata pasi rese saka naizvozvo inova iriyo zuva ratinorangarira kukosha kwemadzimai ratinoita urongwa hwekuratidza kuti isusu madzimai akakosha ende tinofanira kunge tichimarangarira kupfurikidza nebasa ravanoita misi nenguva pese patinenge tiri regai titaure tichiti mukada kuti mutarise zvechokwadi chinhu chinonzi mudzimai chakakoshera munhu wese nekuti munhu wese kunonzi is born of a woman pachirungu zvazvinongoreva ndezvekuti munhu wese akazvarwa nemukadzi saka naizvozvo tinoda kutenda zuva irori nekuti ndo rinonzi women's day ratinorangarira kusha kwemadzimai pasi rese
ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri
inini ndikada kuti nditarire chatinoona ndechekuti taita tarisa ndinoda kuti nditende kune vanonzi honorable kwaramba vanova vari chairperson wewomen's caucus vakakumbira kuti dai zuva iraita yatinoti public holiday nechirungu inova iyo kutaura kuti izuva ratinoisa paside rekuti munhu wese nyika yese munhu wese haende kumabasa ratinoisa paside isusu tichiziva kuti munhu wega wega anorangara zuva rakadai so inini chandaa ndichitarisira kuti tiite ndechekuti tatitarisira zuva irori tinoenda tinosangana tinoungana semadzimai tombotaura nhunha dzedu tichitaurirana kuti chine chii chinofanira kuita pamudzimai mukada kutaura chinhu chinonzi madzimai tinewo nhamo kana kuti tine problem yatinayo yekuti zvechokwadi hatisapotani pachedu so chinhu chatinotarisira ndechekuti ngatiwanikwe tichiungana semadzimai tosangana torangarira touyeuchidzana kuti hondo haizi pakati pedu semadzimai but hondo ndeyekuti varume ndo vari kuwanikwa vachiwanika munzvimbo zhinji dzakakosha pakurarama kwedu saka isusu ngative tichikurudzirana tichikwanisa kusapotana semadzimai kuti kwanise kuva tine hondo yatotarisana nayo yevarume vanogara variwo vanoda kutikunda kana kuvanogara vachida kutitorera zvinenge zviri mikana inenge yakafanira kuva yemadzimai so ndinotarisira kuti tisangane tive tichikwanisa kuva zvakare tichiselebreta ngate panguva iyo tive tichipembera
munotii kune vechidzimai vose vakateerera
chandodawo nditaure mukoma tanonoka ndechekuti mudzimai wega wega ngaave achiva achizvivimba iye pachake kuti iye anokwanisa kubetsera umwe mudzimai pane zvaanoda kuti aite ngatisava nekuitirana godo nekuti tikawanza godo hatikwanisi kubudira semadzimai madzimai echidiki iye zvinotoda kutenda baba vedu vamunangagwa tikakwanisa kuwana 30% pamacouncillors tiri kuda kuomaona macouncillors echidzimai tinoda kuonawo mamp echidzimai iye zvino mukada kutarira especially isu vasikana vechidiki tingori vatatu chete muparamendi yese iye zvino muparamendi ino yatikatarisana nayo tiri vatatu vanobva kuzanup f then kumdc i think vatori vaviri saka zvazvinoreva zvinhu zvekuti muparamendi yese tingori vafa vashanu vanova vasikana vechidiki vane makore ari below 35 saka chatachakukumbirisawo ndechekuti dai zvaita madzimai vaenda vonotora zvigaro izvozvo zvemaparamentarians vonotora zvigaro zvemakanzira ngavasatya vakatya zvazvinoreva ndezvekuti ngo tiri kuramba tichingobvuma kuti varume ndo vanotikunda zvatinoita haisi nyaya yekuti tiri pacompetition yatinayo nevarume asi tinobetserana kuti complimente pane zvatinenge tichiita tikadaro zvinobetsera kuti nyika yedu iende mberi ine zvinotibetserawo kuti munhu nemunhu agare achiziva kuti pane chaari kuitawo kuti nyika iendere mberi
avo vange vari muzvare tatenda mavetera vezanup f vanomirira seke chikomba muparamende zvizvarwa zvezimbabwe nebotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufambwa kwechitima pakati pebulawayo nefrancistown zvichiti zviri kukanganisa mabasa azvo ekutenga nekutengesa kunyanya asi vanoona nezvekufamba kwechitima ichi vanoti zvizvarwa izvi zvichambomira kwenguva yakareba sezvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka Shingi Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana neZimbabwe dzanyawenudza mitemo yekushanyira nyange amboomeswa nokuda kwekuparara zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vari kuuya kuBotswana vanogona kupinda vasina tsamba yekuti vachangovhenekwa utachiona uhu kana kuti PCR test kana vakabayiwa nhomba kaviri. Asi nyaya yekushaya zvekufambisa zvakaderera mutengo sezvitima zviri kutemesa vamwe musoro. Asi mukuru weBotswana Railways Amai Celesile Malele Murukulo ne Studio 7 kumuchetu wa musangano wa mabiko ya kunyorera na chivumirano pakati pe kambani yavo Net Time Properties. Vakati chitima chichadzoka hacho asikwete iko zvino.
Chitima chinotakura vanhu chichadzoka kwete iye zvino. Pari zvino kambani yeBotswana Railways nehurumende yeBotswana dziri kuruka mazano ekuona kuti chitima ichi chingaita mari kwete kuti chipedzere chodya muhomwe yekambani nehurumende.
Mukuru musangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasame wadzai vanoti kusafamba kuzvitima zvinotakura vanhu kuruko omesera vanorarama nekutenga nekutengesa ava.
Denu transport yawanikwa nenzira dzese. Tinoziva mabhazi ari kufamba, tinoziva vanoda kuenda nendege vari kukwanisa kufamba. But nyaya yekuti matrain hasi kuwanika zvitima, funa sokuti iri kukanganisawo vamwe vanogona vachikwanisira kuwana mari dzokushandisa zvitima chete. Tinoziva kuti vanhu tiri kubuda munguva yanga yakaoma COVID-19, so mari dzinogona dzisati dzakanatso kubatana ende tinoziva kuti zvitima zvinouyawo zvakachipa. Saka tikaona zvitima zvichidzoka, oswa zvinogona kubatsirawo mamembers edu ari kubuda mudambudziko kuti COVID yanga yakavhara business.
Vanoti hurumende mbiri dzidai dzanzwa kuchema kuvanotengesera mumigwagwa neavo vanotenga nekutengesa munyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti chitima chakachipa kana zvichienzaniswa nemabhazi. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano reOzimbo Zimbotswana Muzvare Poshia Muzondo.
Kusafamba kwechitima kuri kukanganisa kufamba kwevanhu nokuti mabhazi anodhura. Kungava kutakura lagage chaiko, mabhazi anodhura kana kuri kutumira kana kuri kuzvitakurira uchienda nazvo kumusha wega. Macharges acho avanoita akanyanyisa kukwira. Chitima chiri nani chakachipa zvakare, dzimwe lagage havatombobhadharisi unokokwidza mahara.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutakurira vanhu mabhegi muguta reFrancis Xavier Jackson Mupariwa. Vatiwa kufamba kwechitima kunobatsira vanhu vakawanda kuti vasimukire mubhizinesi ravo sezvo vange vakanganiswawo kushanda nekuda kwechirwere checovid-19.
Kusafamba kwetraini kwatotikanganisa. It's cheaper. Traini haina pick and drop. Inotibatsira pakutora luggage yedu zvakanakisa because ine big trailer. Yasiyana nemabhazi kuti zvinhu zvinombokwidzwa pamusoro zvinodonha zvichiputsika.
Asi havasi vose vari kuda kuti chitima chitanga kupfungaidza utsi chichifamba. Vase Prince Mutombeni avo vanotakurira vanhu zvinhu kubva muFrancis Town zvichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana vanoti kudzoka kwechitima kunogona kuvakanganisira basa ravo.
Ngaigari isingafambi iyo train yacho, tisusu tigona kuwanawo mari because train inoisa mari kwapa government. Taita mari zvakanaka tichicrosa border zvezvazvo, even tichitorerwa mari yacho kuboda ikoko necovid yacho iyoyo. But zvairi nani.
Sondo rakapera. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakaudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita zvemabhizinesi. Nyika mbiri idzi dzakasainirana zvibvumirano gumi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kubatira pamwe chete mune zvokushanya, kurima nezvipfuyo, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwewo. Ongororo yakaitwa neZimTrade inoratidza kuti kutyidzana munyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe neBotswana kwakakwira nezvikamu zana nemakumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 126% kubva makore matatu kusvika muna 2019. Nyika mbiri idzi dzinotengeserana zvinhu zvakaita sezvekudya uye mimwe midziyo yemumba ine mitengo yakaderera kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Dombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rayambira kuti hondo iri kutora nzvimbo pakati peRussia neUkraine ichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvamabhizimisi dzinoti hondo iyi ichakanganisa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji pasi pose zvakaita sezvicherwa, zvakaita seplatinum, aluminium, mafuta anobva mumhonzi dzemasunflower, gorosi nezvimwe. Newsday rinoti National Railways of Zimbabwe yamisa basa makumi maviri evanhu. Bepanao iri rinoti vatungamiri vemasangano mashanu anomirira vashandi ndevamwe vepamiswa basa National Railways of Zimbabwe ichiti mari yekufambisa kambani iyi iri kuramba ichikwira. Munewsday makare kurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valerie Mahima vanoti masangano anobatsira vanhu akazvimirira kana kuti maNGOs ari muZimbabwe haafaniri kunetseka pamusoro pebhiri reprivate voluntary organizations amendment bill iro rinogona kumisa mabasa avari kuita. Vamavhima vati masangano aya anofanirwa kuenda kunobatsira vanhu vekuUkraine sezvo hurumende isisati ichaona zvainobatsira muZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasimba here pastudio 7 apo. Tinokumhorosa imose. Ndinodawo kumhorosa vana veZimbabwe tichikurudzirana kuti ngatirege kunyengedzwa tichinyeperwa kunzi mumaguta maurayiwa neopposition. Ko kuiko kumaruwa kwavanotsigirwa chii chavari kuita? Ngatirege kunyengerwa, ngativhoterei makanzera maMP anomira navachamisa, nokuti vachamisa ndiyo mhinduro yenyika. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ana mwonzora ngatirege kuvavhotera. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ane 41 yezi asingachadzii asingachabatsiri muupenyu ngatirege kuvavhotera. Vana veZimbabwe ngatisvinurei, ngatirege kunyengedzwa. Tinongonzwa vana mugwadi vachiti isu hatiiti zvemhirizhonga. Ko akabaya vanhu musi wa1 August 2018 ndiani? Ko akauraya pagukura hundi ndiwanani? Ngatingwarei vana veZimbabwe, tirege kunyengerwa.
Mangwanani vana mugoma jongana na mugoma tanonoka. Ndiri kuti ndakatarisa hangu mavhidhiyo andiri kuona akaitika kumatebeleland zuro uyo. Ndiri kuona kuti pakaipa. Pakaipa. Tinoti pamberi neTriple C, pamberi neTriple C, pamberi pamberi. Haiwa, vachamisa vaunganidza vanhu. Vachamisa vadiwa nevanhu, zvimwe yedu tingataura, vachamisa vadiwa nevanhu. Matebeleland kuzara kuzara kuunganidza vanhu. Haiwa, mukomana adiwa nevanhu. Nyangu hawo mushakabvu chai chaika, handisi kuti ndiri kushora, asi mushakabvu anambosvika palevhora asvika nachamisa. Tinoti pamberi naPresident wedu, rambai makadzvanya ipapo, 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 mukomana ngaapinde, regai apinde ake mukomana. Haiwa, vachamisa vadiwa nevanhu. Tinoti pamberi, 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 mwana weZimbabwe shanduko, shanduko muZimbabwe, reyata kuchemera, ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unonzi wapfuura $4 pagaroni mune mamwe matunhu muAmerica, izvo zvisati zvaitika kwemakore gumi. Pari zvino mutengo wemafuta aya uri kuramba uchikwira zvichitevera kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuronga kuwedzera zvirango zvavakatemera Russia, uye nyaya yokuvhara mafuta anobva kuRussia achienda kunze kweRussia kuri kukurukurwawo pakati peAmerica nemadzisawira ayo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vagari veAmerica vachabatikana zvikuru nenyaya yokukwira kuri kuramba kuchiita mafuta ekufambisa motikari, vachiti nyaya yemafuta ichabata nyika zhinji pasi rose.
Zviri kuitika muAmerica ndezvokuti oiri negasi, kana tichiti oiri negasi kuZimbabwe, ndokwavanoziva kuti ipeturo nedizi rikozoita gasi riya iri riri kujura muAmerica chaizvo kubvira pavhiki yapfuura iyi. yatanga hondo kuUkraine nokuRussia nokuti Russia ndiyo nyika huru zvikuru kunyanzo kuproducer oil kana petrol nediesel saka haichafambi zvakanaka petrol nediesel ino kuenda kunyika kwayanga ichienda zvekare America iri kutaura kuti pakuwedzera masanctions aida kuwedzera Russia vari kuona kuti vanga kata zvachose here kuti Russia isakwanisa kutengesera kana nyika ipi zvayo oil negasi iroro zvinova izvo zvakaita kwanisa kuita kunyika dzakaita seVenezuela nenyika dzakaita sana Iran masanctions aripo izvozvo zvikaitika zvichawedzerazve kuti oil negasi vana peturo vana diesel zvikwire pasi rose kuita maAmerica chete maAmerica zvakatokwira tinoona kuti kunzvimbo dzakaita sekunana California pagallon roga roga yatosvika kuma $7 kuno kunana Ohio atova $4 saka zvinobva zvakwidza zvinhu zvose zvatinorarama nazvo zvatinotenga muzvitoro zvose kutodzokuita kunana fees dzedu muno kana pasi rose zvichakwira zvekare nokuti zvese zvinenge zvichitevera mafuta
munoona sekuti vagari veAmerica vangatambira nyaya yokukwidzirwa mutengo wegasi nepeturo nenyaya yeRussia neUkraine here
vanenge vagari veAmerica vanenge vasina option yatingati option yekuti vangasarudza kuti vanozvida here kana kuti havazvidi asi chakanakira maAmerica ndeyekuti hurumende yemaAmerica ino hurongwa hwokubetsera varombo kana kubetsera vaya vaya vanenge vachidzorudza mabasa asi kuzvitambira tichaona kuti vamwe vakadzidziswa vanhu vemaAmerica kuti nemhaka yei oiri negasi nezvinhu zvichikwira zvino vanogona kuzvihwisisa asi ndinoona kuti pasarudzo iri kuteera iyo ya2024 vabiden vakasagadzirisa dambudziko iroro rekukwira kwezvinhu vanogona kubviswa pachigaro asi vari kuzama izvozvi kuti aiwa petro iya yatakaviga mumatura yedu yari mumareserve iya vakataura neshamwari dzavo nyika zhinji dzimwe vakati ngatiibudise ike zvino izvi petro iyoyo nedizel iyoyo zvinokwanisa kudzasa zvinhu muAmerica muno musaka zvinogona kuti vazvitambire vanhu vemuAmerica asi marwadzo anonetsa kuti tizive kuti angarwadza kusvika papi kuti vanhu vane limiti yavo yokuzvitambira
kana takatarisawo zvakaita nyika dzakaita sana Zimbabwe dzichapafamba sei apa dzichapabuda sei
nyika dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuAfrica zhinji dziri padambudziko guru zvikuru nokuti Russia yanga iri sahwira weZimbabwe nenyika dzose dzomuAfrica idzi panyaya dzokutsogurwisa hondo yeusununguko saka ushamwari hwakapambira after independence vachipuwa zvinhu zvakawanda zvinobvira kana even zvombo zvezvinana oiri nana witi inogadzirisa chingwa chevana sunflower oil yatinotenga mumashopu zvese izvo zvemazuva anono kuda kwamasanctions akaiswa neAmerica hazvisi kuitika zvekare Russia yaibetsera nyika yakaita seZimbabwe nemari yokuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvehurumende nehondo yayo neUkraine haisi kukwanisa kuzviita saka chidzidziso chinopuwa nyika dzakaita sanaZimbabwe nedzimwe dzose dzapasi rese ndechekuti vimba nechako kwete kuvimba nechasahwira kana nechomumwe munhu Russia pari zvino yakasunga mbira dzakondo namasanctions ari kusanctiona mabhengi ndo mavhiri eupfumi hwenyika hakuna mari ichange ichibuda muRussia kana kukwanisa kutenga namavisa card namamastercard zvakatwa zvose neAmerica nokuti makambani iwayo visa remastercard ndeAmerica saka kuita business neRussia kweZimbabwe nedzimwe nyika dzose kuri kutoshayikwa zvachose zvichapa nyika dzakaita seZimbabwe nhamo chaizvosa yokuti kana vakasakwanisa kuzvimirira voga paikonomi yavo vachida kungotarisa kune dzimwe nyika kupi kupi zvinogona kuti upfumi hwedu muZimbabwe kugwadama
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi
Sangano Project Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Mangwana Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.